Vachitaura kuzvihuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi, vachamisa vati mwaka uno bato ravo harisi kuzobvuma kubirwa sarudzo sezvakaitika musarudzo dza2018 apo pavanoti vakakunda ZANU-PF asi vakabirirwa.
ZANU-PF varikugadzira kubira, unozviziva kuti mapudo mazhinji haana kana bazara anobata kana kechi haarine asi anenge aida kukohwa. Saka tiri kuona hedu mapudo achirwerwa rute kuti akohwe paasina kurima, hatisi kuzozvitendedza izvozvo. Gore rino tine badza asi tine mudii kuitira kuti kana gudo rauya torizunda kuti ridzokere risapa. Ndozvatiri kugadzira pari zvino.
Vaenderera mberi vachiti kana bato ravo rikapinda muutongi richagadzirisa nyaya yekupondwa kwakaitwa zvizvarwa zvemumidlands nematebeleland nemauto emuno kumakore ekuma1980s, chiitiko chinozivikanwa nevakawanda nekunzi gukura hundi.
Nyaya yegukura hundi tinaubatanidza nyika, tina kufura maronda akafura must unite the country, but we must be open, we must be truthful so that we bring the country.
Vachamisa vavimbisawo kushandura chimiro cheguta reBulawayo pamwe chete nematunhu ese eMatebeleland vachiti ava nenguva yakareba achisara kumashure segotsi. Vati Bulawayo inofanira kudzoka kuita nzvimbo inoita maindastiri makuru munyika, uyezve zvido zvemushakabvu vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo zvekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane kuti nyika ienderere mberi vachazvizadzisa. Asi vaFarai Marapira vakafanobata chigaro chemukuru wechikamu chezvekuburitswa kumashoko muZANU-PF varamba kuti bato ravo riri kuda kubirira musarudzo dziri kuuya.
Muna 2018 vachamisa vakati ZANU-PF inoda kuriga, vakati hazvifi zvabvira tichavabata kuti vanoriga sei. Vana veZimbabwe vakabuda vakavhota ZANU-PF ikakunda. Vachamisa vakati ndaziva kuti zvaitika nepapi, vanhu vava veZimbabwe vakati kumatare tichandoona. Vachamisa chavakagona kungoita kuenda kumatare kundozviratidza kupata. Saka isu seZANU-PF hatichavateedzeri nekuti tinovaziva kuti murevi wenhema, nhema dzavareva pamberi penyika dzawandisa. Vakasavenganisa vana veZimbabwe havana chimwe chekutaura kunyika.
Vari kuda kuita kanzura weWard 7 kumakokova muBulawayo vakamirira CCC amai Tandiwe Moyo vanga variwo kumusangano uyu vakurudzira ruzhinji kuti ruvhotere bato ravo musarudzo dzemusi wechitatu.
Kudzira vanhu kuti ngavasumuke nekuwanda kwavo vaende kunovhotera advocate Nelson Chamisa for president. Vonovhotera bato reTCC, macouncillors namaMPs eTCC kume napresident wedu Nelson Chamisa. Takatarisira kuti baba Chamisa ndiye achatsitsa kuNyuZimbabwe.
Mashoko aamai Moyo atsinhirwa nemumwe wechidiki anga ari muWhite City Stadium vaThompson Shava, avo vati vanonokerwa nekuti vachamisa vapinde panyanga.
Maonero atiri kuita vachamisa vanotarisirwa kuti vange vachihwina nekuti ruzhinji rweZimbabwe rwasumuka. Sezvamunongoona vanhu vazhinji hapana ari kufara nechimiro chiri munyika. Hazvibvunzwi munhu mumwe nemumwe, kunyange ukabvunza pwere, kunyange ukabvunza vatana, vanongotaura kuti chimiro chemunyika hachina kunaka. Saka zvandingakutaurai pari zvino, vanhu vari kuzovhotera president Chamisa.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaElton Ziki vati mashoko avachamisa ekuti kana vakasabuda vari ivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasi kuzobvuma kukundwa, mashoko asina kunaka.
Hatidi mashoko anonziwo pachirungu ari inflammatory. Kuti kana ndisina kuhwina hazvibudi zvakanaka musarudzo, hatisi kutarisira izvozvo. Yekuti munhu ngaaremekedze zvabuda musarudzo, zvinova izvo zvichabuditswa nesangano reZimbabwe Electoral Commission.
Musangano uyu waona vachamisa vachigadzawo vaDavid Coulthard kuti vagova meya weguta reBulawayo vakakunda musarudzo dzakanzura. Asi pamutemo makanzura ndiwo anovhotera meya. Uyu wanga uri musangano wekupedzisira webato reCCC mumatunhu eMatebeleland neBulawayo, uye vachamisa vari kutarisirwa kupeta kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziriko musi wechitatu chino mangwana kuHarare. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuBulawayo, ndini Tobias Mudzingwa.